ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro ya nau dzedu dzanhasi chishanu kurume 16 2018. Vana mukoti vanoramwawo mabasa sezviri kuita vana chiremba vachiti hurumende iri kuvabata kumeso kubva muna 2015 ichivavimbisa kugadzirisa zvichemo zvavo asi pasina zvairi kuita. Munyori webato remakurukota vamishek sibanda pamwe nemutevedzeri wavo varein lukula vanoramba kumira pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvemagetsi nezvicherwa kuti vape humbowo pamusoro pemapihwiro akaitwa muzvina business vawikinel chivayo matenda ekuvaka gwenya rezuva kugwanda. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vokandirana makobvu nematete nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe zvichitevera mashoko avaMugabe kuti vakabviswa pachigaro zvisiri pamutemo. Sangano reEuropean Union rinoti riri kutumira vaongorori kuti vaone mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe zvichitevera kukokwa kwesangano iri nehurumende kuti ritumire vaongorori vesarudzo. Vagari vekumasvingo votarisana nedambudziko rekushaya mvura zvichitevera dambudziko rekushayikwa kwemagetsi kunzvimbo inocheneswa mvura inoshandiswa neguta iri. Muchirongwa cheLivetalk na8pm tiri kutarisa bata murefu bata mupfupi yava kuitika pakati pavamunangagwa avo vanoti vaMugabe vakasiya basa vega ukuoma vaMugabe vachiti vakabviswa pabasa zvisiri pamutemo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860-6080-15580 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na6am kubva nemuvhuro kusvika chishanu. Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chamunokokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye tichange tiri kutarisa bata murefu bata mupfupi yava kuitika pakati pavamunangagwa avo vanoti vaMugabe vakasiya basa vega ukuwo vaMugabe vachiti vakabviswa pabasa zvisiri pamutemo. Tichatarisawo mapisha pisha ari kuitika mubato reMDCT. Musakanganwa kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzifarire Facebook page yedu yeVOA Shona.